isuse maMP ezanu PF takagara pasi tikatarisa kuti chinonzi legislature zvinoreva maMP naPresident. Kana zvichireva izvozvo, maMP eMDC haangaiti chatingati double standards kuchirungu, kuti kana vachiita zvimwe, vachiita mutemo uchanosainwa naPresident vanoita, asi kana President vacho vakauya muParliament ivo vanotiza. Isusu tatichinda kumakomiti ose nava anochea tichiti ndo legislature, ndo parliament yatiri. But takazoona kuti ivo kana vasingakwanisi kuremekedza bumbiro romutemo rakaita kuti vamunangagwa vaiti president, vasingakwanisi kuona vamunangagwa vari president wenyika ino, vakaenda kumaelection vakadyiwa, vakaenda kukoti vakanodyiwa. Zvinoreva kuti ivo havaremekedzi constitution yedu inotendera munhu kuti kana asina kufara nezvaitwa aende kukoti. Ivo vakaenda kuconstitutional court vakanodyiwa. Zvinoreva kuti vanhu ivava isatingavaremekedzi kuti votocheya makomiti atinenge tirimo, ivo vasingagoni kuremekedza constitution yenyika, vasingagoni kuremekedza mutungamiriri wenyika wakasarudzwa navanhu, ivo vakapikisa zvikaenda kukoti zvikaonekwa kuti ndiye wakanga ahwina.
Asika vachitaurawo ivo vari kuti nyaya dzakaita sekuparurwa kwebudget navamutuli Ncube hazvisi zvinhu zvinosungirwa munhu wese kuti aende, vachiti yanga iri yatingati ceremonial event chete.
Havana kutangira ipapo. Ese masona vanongoita walk away, president vachipinda, vanoramba kuremekedza kana kusumuka chaiko. Mari dzavanotambira izvino dzinoapurwa nasame president, iye anodi kuiramba.
Zvavanotaura aka honorable Togarepi ndezvekuti mari haisi yemutungamiri wenyika asi ndeye vanhu vanobhadhara mutero, ndeye vana veZimbabwe.
Iwewe blessing, mari ikauya nembavha kana kuti ikauya nomunhu wausingaremekedzwa usingazivi kuti yabvepi, unogamuchira iwe?